Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 31 nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato REC-CCC rinoti sarudzo dzinofanirwa kudzokororwa pasi pemasangano eSADC neAfrican Union. VaDouglas Munzora vanoti bato reMDC rakatadziswa kukwikwidza nekuti rakabudisa chokwadi pamusoro pemanyepo ekuganhurwa kwematunhu akashandiswa musarudzo. Rimwe bato rinopikisa muSouth Africa rinokurudzira hurumende yavo kusunga nekudzinga munyika zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuronga kuratidzira muSouth Africa pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe zvondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato Citizens Coalition for Change rinoti hapana kudududza panyaya yekuitwa kwesarudzo itsva, asi sarudzo idzi dzichitungamirirwa nemasangano eSADC, African Union nemamwe masangano asina kwaakarerekera. Mutauriri weCCC vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa dzichitungamirirwa nesangano risiri reZEC, sezvo ZEC yakaratidza kutadza kuronga zvesarudzo. Vanoti masangano eSADC neAfrican Union anosungirwa kuona kuti zvinhu zvafambiswa zvakanaka, sezvo Zimbabwe ine dambudziko guru kwemakore mazhinji izvo zviri kukonzerwavo nekunetseka kwenyika dzakatenderedza Zimbabwe.
Tiri kuti isu sarudzo idzi dzinofanira kuti dzidzokororwe patsva, kutanga patsva dzichidzokororwa, dzichitungamirirwa nebazi remuno muZimbabwe remaelections risiri ZEC. Ndava ZEC yatadza, kunofanira kugadzira rimwe bazi rinoita zvesarudzo risiri ZEC, richabetserwa neAfrican Union neSADC kugadzira sarudzo dzakajeka dzakachena dzichazoitwa, dzinova ndidzo dzichabuditsa mutungamiri wenyika nemamembers of parliament nemacouncillors anobudamo vanhu vanodiwa nevanhu.
Makamboedzawo here sebato reCCC kutaura navamunangagwa pamusoro pezvesarudzo idzi?
Hatina chatinotaura navamunangagwa pamusoro pesarudzo idzi. Zviri pachena kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, takazviona isu seCCC, asi hatisi tega takazvitaura, zvakataurwa nemabazi akasiyana siyana akabuditsa mareports avo vachitaura kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Zvakafanana nekuti muZimbabwe hamuna sarudzo dzakaitwa, naizvozvo kunofanira kuti kuitwe sarudzo patsva dzichiitwa nebazi itsva risiri ZEC richagadzigwa, richaita maelections mune zvakanaka, richibatsirwa neSADC neAfrican Union.
Bato renyu pane zvariri kuronga here pamusoro pevakuru vakuru vanonzi vari kuuya kuzonzwisisa zvakaitika?
Hongu, zvakawanda zvatiri kuronga. Mutungamiri wedu Advocate Nelson Chamisa ari mushishi kugadzirira maripotsi ekuti asangane navo vauya kubva kuna SADC na African Union, avatsanangudzire mafambiro akaita zvino, avatsanangudzire kuti why isusi tichiti maelections haana kufamba zvakanaka, uyezve kuti wai pachifarugwa kuitwa sarudzo itsva. Asi hapana chakanyanya chavachatsanangura, ndava zvese zvakataugwa kare nesu veCCC, zvikataugwa zvakare neSADC neAfrican Union nemamwe mabazi anga ari muno achiongorora mafambiro anga achiita sarudzo.
Ko South Africa, SADC, African Union nemamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo akambotauravo here nemwi pamusoro pezvakaitika vanoti chinyi?
Havana chikonzero chekutaura nesu, vakataura mumagwaro avo avanofanira kutaura nenzira dzavo maprotocols avanenge vainawo ekubuditsa report inotaura maongorero avaita sarudzo nezvavaona pasarudzo dzacho. Zvinova zvinhu zvakabuda zvikaiswa muruzhinji zvinozikanwa mabepanhau.
Vamukwananzi, tinonzwa kuti ZANU-PF nevanofungidzwa kuti vasori, tinonzwa kuti vari kurambidza mahotera kuti vakuregei muchiita misangano yenyu kana kutaura navatori venhau munzvimbo dzavo. Muchaita sei nazvo izvi? Makambozvinzwa here?
Hatina tinozvitoziziva. Semutauriri webato ndini ndinoronga misangano kunyanya mapress conferences. Ndiva takanga tichitraya kuti tironge tichira mahotera achitiudza kuti maCEO nevamwe vasori vehurumende ndo vafamba vachivhundutsira vane mahotera ava kuti vasabvuma kuti tibatsa misangano yedu tiri panzvimbo dzavo. Saka zvinhu zviripo zvipenyu zvinoratidza lack of tolerance yebazi rezanupf kuti munofanira kunge mune mamwe mapato anotendedzwa kuoperatwa murusununguko mune zvakanaka achikwikwidza zvisina mhinga mupini mukati.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti bato ravo harina kubatwa zvakanaka uye rakatadziswa kukwikwidza musarudzo, vachiti mari yaifanirwa kushandiswa mukudzidzisa vanovhotesa inoita miriyoni remaeuros haina kushandiswa mukudzidzisa vanhu ava. VaMonzora vanoti bato ravo richakashamadza vazhinji nekuti richadzoka zvine mutsindo usingafungirwi nevazhinji, vachiti bato ravo rakarangwa nekuti rakabudisa pachena kuti kuganhurwa kwematunhu kwakange kwaitwa nenzira isina kunaka.
Kuvana vese veZimbabwe, sarudzo dzakapera. Pasarudzo idzi MDC yakabatwa nekusere kweruoko ikatadziswa kunyatsokwikwidza musarudzo. Vamiriri vayo makumi masere nevanomwe vakarambidzwa kupinda musarudzo idzi. Mari inoita 1 million euro yakanga iri yemapolling agents yakanovhariswa. Hakuna asingazive kuti MDC yairangwa nenyaya yekukwidza nyaya yedelimitation kumatare. Naizvozvo takatora danho rokubuda muchisarudzo ichi. Takakurudzira veruzhinji kuti varambewo. 2.6 million vakadavira kurudziro idzi vakasanovhota, asi kune vamwe nekuda kweshungu vakanovhotera MDC kunyange zvazvo vaizviziva kuti yakanga yabuda musarudzo. Tinovatenda zvakare ivavo.
VaMonzora vanotivo sarudzo idzi hadzina zvadzinoreva, vachiti bato ravo richadzoka zvine mutsindo.
Hama dzangu, nechisarudzo ichi hapana chinochinja pamagariro evanhu vedu. Urombo hucharamba huripo, uori hucharamba huripo, mabasa acharamba achishayikwa. Naizvozvo ngatisungei dzisimbe tigadzirire kukunda. Tiri kudzoka kumabranch nekumawadi tichironga musangano wechinja. Tiri kurwira kugara zvakanaka kwevana veZimbabwe. Tiri kurwira utongi hwejekerere. Tiri kurwira gutsaruzhinji nesarudzo dzakachena.
VaMonzora vanotiwo kubva zvakaumbwa bato reMDC harina parakambonyepera vanhu vemuZimbabwe.
Zvose zvakataurwa neMDC hapana chisina kuitika. Zvinoratidza izvo kuti MDC ibato rine muono uri mberi. Rakawana kukwidziridzwa nekuvimbika pakati pevanhu. MDC ndiyo ine yese pakugadzirira ramangwana revana veZimbabwe. Kuvana vese vechinja, iwe neni tine basa. Ngatishandei pamwe, takavimbika tiine tsika nekuzvipira. Tichiitira vana veZimbabwe rudo, tinokunda chete.
Avo vanga vari mutungamiri webato reMDC Va Douglas Monzora vari parunare ne Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa rePatriot Alliance vaGayton McKenzie vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuronga kuratidzira pamizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa zvinofanirwa kusungwa zvigodzorerwa kuZimbabwe. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira pamizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa zvichiratidza kunyunyuta pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondo rapera muZimbabwe idzo vanoti dzakabirwa. VaMackenzie vanoti zvizvarwa zveZimbabwe magwara anofanirwa kunorwisana nezvakaitika vari kuZimbabwe kwete muSouth Africa. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Eddie Mahembe kuti tunze maonero avo.
Nyaya mbiri dziri kutaurwa navaGayton McKenzie. Chokutanga vanoti ivo vanoda kuti Department reHome Affairs rekuSouth Africa riti vose vanenge vari vazvizvarwa zvomuZimbabwe vakaonekwa vachiratidzira kuembasi yeZimbabwe vachiti ivo sarudzo dzomuZimbabwe dzakaitika idzi hadzina kuita zvakanaka, kuratidzira ikoko ngavadzingwe vadzokeserwa kumba kwavo kuZimbabwe, nekuti vanoratidzira sei vachiratidzira muSouth Africa vadi kuzviitira muZimbabwe kwavo ikoko. Maonero angu hachisi chinhu zvakanaka uye chiri pamutemo weSouth Africa. Nyika dzese zhinji dzine dhemokrasi dzinobvumidza kuti vanhu varatidzire, asi ivo chavari kutaura vaMackenzie chokuti ko dei vanhu ivo muZimbabwe vaendawo kundovhota, dei vana veZimbabwe vakwanisa kuti vandoratidzira vari munyika mavo.
Muono uyu wavaMackenzie wakaipa here, uye wakaipa papi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviratidzire muZimbabwe?
Ndonasi kuti muono uyoyo wakati nakei uye wakati shatei. Wakati nakei pakuti dei kuri kuti zvaiita kuti vose zvizvarwa zvomuZimbabwe zvikwanise kuenda kundovhota, dzimwe nguva tingada takawana maresults akasiyana nezvatakawana. Asi ivo zvakati shatei pakuti vazhinji vatorimo muSouth Africa macho vamwe vacho havatorina mari, vanga vasina mari inokwana yokuti vaende kuZimbabwe kwacho kundovhota. Zvinoreva kuti vamwe vacho vatongoita zvokutumidzira mari kana kuti vaita zvokutumira shoko vachikumbira vari kumba kuti tokumbira muvhote muchidai muchidai muchidai. Saka ndopaunoona kuti dzimwe nguva kunenge kwaita sokuti mai vatsva dumbu baba vatsva musana, nekuti vamwe vacho vanga vachitovawo kuzovhota vaitokumbira kudei hurumende yeZimbabwe yakwanisa kuti sezvinoitwa dzimwe nyika dzakawanda wanda kuti zvizvarwa kana zvisirimo munyika yadzakazvarirwa ikoko kwavari ikoko vanokwanisa kuvhota. Saka zvinotovavo chitsvambe kuhurumende yeZimbabwe kuti sei musingakwanisi kuti zvizvarwa zvenyika yenyu kana vasirimo nyika mavanogara sei vasingakwanisiri kuvhota.
Dr. Mahembe, vaMackenzie vanodawo kuti hurumende yeSouth Africa itaure pachena kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzina kuitwa pajekerere. Munoti nazvo?
Zvinoreva izvo kuti dei vakuru veSADC vakakwanisa kuona ripoti ichabudiswa nenhume dzavakatuma idzo dzakanga dzakatumirwa navamumba kuti vakwanise kuti toita sei kana taziva kuti Zimbabwe Election Commission haikwanisi kuita sarudzo dziri pajekerere. Vazhinji vanoti dei zvikakwanisika vaitwa sarudzo dzimwe dzakachena dziri pajekerere, dzinototi iyo SADC yacho paiyo ikakwanisa kuita mbuya nyamukuta, ikakwanisa kuita tete vanoita kuti sarudzo dzifambe zvakanaka, kuti zvibudise munhu chaiye anenge achinzi uyu ndiyo adikwa nevanhu, zvido zvevanhu zvibude. Nekuti constitution yeZimbabwe inoti simba rokutungamirira rinobva kuvanhu, saka vanhu ndo vanofanira kupuwa mukana wokutaura pasina kutukwa, pasina fazi, pasina kumbunyikidza kuti zveshuwa uyu ndo munhu adiwa nevanhu. Saka munhu wese ndinoona vanenge vakutaudzana kuti dei zvikadaro kuti Sadhaki ibatsire kuti vana veZimbabwe vakwanisewo kuita sarudzo dziri pajekerere, vakwanisewo kusarudza mutungamiriri wavanoda.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Eddie Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Chirongwa cheHarare Agriculture Show chiri kuenderera mberi munyika nhasi, varimi vachiratidza zvavakaita gore rapera uyewo vemakambani vachishambadza zvavanotengeserana nevarimi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi yezvekurima vari mukuru wevarimisi wekambani yeSeedco amai Wendy Madzura kuti tunze zvizhinji.
Pandingada kutangira ndepekuti munoona varimi vedu vane chipo chekuti vanowanzofarira kukopa dhoiri rine pateni yakanaka. Saka mashow aya kusvika azosvika kuZimbabwe Agricultural Show akuitwa kuguta reHarare, anenge atotangira kuward level, kureva kuti anenge achiitwa kumusha kupasi pechakasara, vachivarimi vari ikoko vachipinda mumakwikwi vachiratidzira kugona kwavakaita. Kana vachinge vakunda ikoko, panobuda 5 or 10 vanenge vakagona ikoko, ndo vanozoendawo kudistrict level. Vozobva ikoko kudistrict level vonokundawo vamwe vanenge vabvawo kune mamwe madistrict, voenda kuzonal level, vochizobva ipapo voenda kuprovincial level, kwavanonokwikwidzana vari muprovinsi imomo vekumadistrict akasiyana-siyana. Asi mashuwo iwayo zvakare anosanganisirawo zvakare nemafield day anoitwa kumapurazi, anoitwa kuminda, masmall scale, macommercial farmers. Asi takanangana neZimbabwe Agricultural Show ndokwainotangira, inenge yabva kubva kuward level chaiko ichikwidza varimi vaya vachienda vachibudirira vanenge vachikundikana vachisara kusvikira vanenge vagona vaya vazouya kuzokwikwidzana kuno kuZimbabwe Agricultural Show. Kubva kwaitwa judging kuonekwa kunzi aiwa agona kudarika vamwe vese munyika ndeupi, vagona vari vatatu vari vashanu, kubva vapiwa mibayiro yakasiyana-siyana nemakambani anoona nezvembeu, anoona nezvemafertilizer, anoona nezvemishonga, anoona nezvemechanization akasiyana-siyana anenge ari muagricultural sector. Saka ndo kuitika kwemitambo yemashow.
Zvariri basa iye murimi anouyawo kushoo iyoya abva kudunhu kwaanenge abva uko, chikuru chaanodzidza chii?
Chikuru chinozodzidzwa nemurimi anenge abva kudunhu kwake inhau yekuti kunouya mbeu dzose, hakungouyi mbeu dzatakajaira kuuya chibage chete. Kunouya chibage, kunouya zviyo, mananga, kunouya mapudzi, kunouya nzungu, nyemba, nyimo, zvese zvakasiyana-siyana nezviyo, kunouya zvipfuyo. Vanenge vane huku dzavo dzavanenge vachiti ini yangu huku iyi mhando iyi muno muZimbabwe ndeimwe chete, inotoramba ichiuyawo kumakwikwi iwaya ichionekera. Kwouyawo kunyange netsuro, kwouyawo kunyange nemombe. Saka kunouya zvipfuyo zvakasiyana-siyana zvokuti varimi varatidzira. Ende kunouya nembeu dzemumagadheni, umwe anenge achiti mhando yemadomasi handinawayo yakasiyana. Pamwe anenge akawanawo mhodzi dzacho kwaakashanya kunze kwenyika, kana kuti kwaakashanya kana kucholocho, kana kuti anenge akashanya kuZumba. Saka zvese izvozvo zvinochinge zviri muhoro imwe chete. Saka varimi vaya vanoitwa zvidzidzo ivo vari muhoro imomo, vachidzidza pakati pachavo, vachiexchange knowledge. Knowledge exchange inoitika nekuti vanenge vachigara panzvimbo imwe chete. Saka vanodzidza kupfurikidza nekuinteracta nemastakeholders, vodzidza pachavo kupfurikidza nekuexchange knowledge yekumaagroecological regions avo avanenge vachibva.
Chisiyireiwo varimi vedu zviviri zvitatu nepane mwaka nekwatiri kuenda.
Shoko randingada kusiyira varimi vaZininga inyaya yekuti mwaka yashanduka. Asi zvino nekushanduka kwaita mwaka, inotorega kudya here, torega kupfeka here? Saka nekuda kwokuti kurima inzira yekurarama, kurima upenyu hwedu. Kunyange mwaka washanduka, tinototsvaka chete kuti ndezvipi zvatingaita kuti tiwanikwe tichirima, anonzi maclimate change mitigation measures. Saka nekuda kwokuti gore rino kwakataurwa makuhwa acho ari kuti zvichida mvura ingangodaro iri shoma, asi zvichakadero zoreva kuti isi takufanira kuitawo uchenjeri hwekusarudza mhando dzembeu dzinoitirana nenharaunda dzatinorimira. Kwochiti kunyange nemhando yembeu chaiyo, hongu chibage chakatikoshera senyika, asi tadii tarimawo mapfunde, mbeu dzinoshingirira kuzuva zvakanyanya, asi dzichitipawo gohwo uye dzichidyika dziine utano. Torimawo zvakare vana sugar beans vanounzawo health security nekuda kwokuti vanenge vane maproteins. Saka kurima tinofanira kukutora sebhizinesi. Kana uri mubhizinesi, kana zvaoma, unoshingirira woramba urimo uchitsvaka kuti zvinondoita zvipi kuti ndirambe ndiri mubhizinesi ndiri viable.
avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari mukuru wevarimisi vekambani yeSidco amai Wendy Madzura vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vatsigiri veZANU-PF muUmguza kuMatabeleland North vanoti vachatsvaka vanhu vakavhotera mapato akaita seTriple C. Vatsigiri vebato reZANU-PF muUmguza havasi kufara neuwandu hwevanhu vanotsigira bato reTriple C munzvimbo iyi. MuNewsday makare vanhu vanomwe vakafa, vamwe vana vakakuvara zvakaipisisa panzvimbo yakaitikira tsaona yemota yaienda kuHarare ichibva kuMarondera. Masangano anorwira kodzero dzevadzidzimai ari kushishikana pamusoro pekudzika kweuwandu hwevechidzimai vanovhoterwa kupinda muparamende. Muna 2008 vechidzimai vanoita makumi matatu nevaviri kana kuti 32 vakavhoterwa kupinda muparamende, asi gore rino 2023 vakavhoterwa vechidzimai makumi maviri nevaviri chete kana kuti 22. MuZimLive.com vaimbova gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo neZuro vakawanikwa vasina mhosva yezveuhori, zvinoreva kuti vaChombo havasisina mhosva dzavanopomerwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hai, nechichemo nechikumbiro chokuti pose pamuchataura nevaGeorge Charamba mapedza anyuma kuti ava vanga vari vaGeorge Charamba vachitaura, munovati vanga vari vaGeorge Charamba vachipenga varimo muHarare, nokuti kupenga chaiko chaiko kupenga. Vamugabe vanobviswa nezanopf, vamugabe vakabviswa nemasoja navanhu. Saka naivo vachiti vakabviswa nezanopf vanozvaona kupizvo.
Vaswera sita nonokwa Wandi. Haiva vaNelson Chamisa vasambudzo retsvimbo kuno kumamisha kuno kwaHonde taivhotiswa takabatwa mumoko, uchiziva kuti uri bofo kuti tisakuchayeba vasambudzo retsvimbo vachamisa pamberi nazvo zvavari kutoita izvozvo.
Makadii pa Studio 7. Hey, hatiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tiri kurwadziwa zvisingamboiti. Ndaikumbirawo kuti dei masitsa mashoko edu kuna vachamisa kutika, kana zviri zvatori zvokuti vanhu vatorwa zvakuda kuda kuti tichitorwira nyika yedu yakapandiwa navafumi. Yakapandi fumi, zvino zviri kutirwadza. Tiri kushungurudzika zvisingamboiti. Nezviri kuitwa namunangarwa nezano yavo iri kutirwadzisa kutishungurudza. Tatenda.
Inini zvandaitongofunga ndezvekuti kana chichaya munyika macho ngachichaye, bhozi hapana kusiri kubva. Kana vachitizadza majere vanorizadza majere tese, ya but tofanira kurwira nyika yedu. Ngachichaye kwete zvongoramba tingobirirwa nezano chingotsikirirwa. Ngachichaye, kana chichichaya Hondo yepfuti ngaichaye. Simayoti takazara hatina mabasa isi. Kana tikatowana basa rekutorwira nyika tinenge tatoti ya tawana basa. Kana chichichaya ngachichaye munyika muya muya, hazvisi kufamba zvakanaka. Tikujairirwa naMunangagwa.
Makadii zvenyu paStudio 7 vana mukoma tanonoka Wandei. Tiri kutaurawo tiri kuSouth Africa, Eastern Cape. Tarwadziwa nekuda kweZimbabwe. Hei, mashoko ari kutonga vafara emarapira avo veZANU-PF anorwadza. Wai vachimboda kutimanikidza kuti tide ZANU-PF isisi hatisingadi. Ini nditoriwo mutsigiri weTriple C zvangu ndiri kuSouth Africa. Asi zviri kutonga vafara emarapira mutauriri weZANU-PF wavaMunangagwa. Vanodirei kumanikidza vanhu kuti tivade isu tisingavadi? Hamuzi kuzvionawo here kuti vari kuuraya nyika? Vanofanira kuenda kujere vanhu ava. Vari vaviri vaMunangagwa ngavasungwe imbavha. Nafa vafarai marapira.
Mangwanani paStudio 7 apo. Mure Zimbabwe vamunangagwa havana munhu akavavhotera kubva vachitanga kutonga. 2017 vamunangagwa vakadzingwa muhurumende yeZANU-PF. Asi vakazoitawo zvichisimba kusvika munguva yekuzonzi vagadzwa vabvisa vamugabe pachinzvimbo. Vabvisa vamugabe pachinzvimbo vakagadzwa 2017 iyoyo. Vakabva vazovhoterwa 2018. 2018 yacho havana kuhwina, vakadyiwa ana chamisa. Nanhasi vari kuramba vachitonga. Saka kupinda kwavamunangagwa pachigaro ndekwechisimba. Nanhasi havana akavavhotera, asi vakasvika pakutonga nyika ino kwenguva yatoreba vachingotonga zvinhu zvichipinda musango. Saka zvavari kuda, vari kungodawo kupandukirwawo zvavakaita hurumende yaMugabe, ivo kupandukirwawo vobviswawo nechisimba. Amunangagwa havasi purezidhendi wevanhu, haana kubvira akasarudzwa, asi vakazvisarudza mushure mekudzingwa mubato reZANU-PF.
Tinoti makadini makadini pano kumhepo pastudio apapa, tichienda chese nekuwana mukana wekumbotaurawo nezvenyika yedu. Haa, tarwadziwa, tanetseka nokugara musango nekuda kwamapenzi awaizana ari kutonga nyika zvisizvo. Hapana chavanoti vanogadzirisa vana vavo vachigara musango, hazvina zvoreva izvi. Kuhumana chete chete, kubirira kuuraya vanhu zvose nekudii zhara chete kuya. Mari masaga havasodi vakaita sei, nekuti abe vanogara musango. Ndotenda chose nawo mashoko iwawa. Ndini Nyana Tix pamasvingo ndiri pano paJoza, ndatenda.
Murisei murisei vatereri veStudio 7, vashamari vese veStudio 7. Aiwa indiright. Ndaida kuti mungondibvunzirawo kuvakuru vetriples yavo kuti eshi kuhumbo hwaanoti vanahwo hwacho kuvadiki vachingobudisa humbo hwacho kuti vana veZimbabwe vachiyevenuka, because tanzwa nestresi vachingoti tichabudisa humbo manje haubudi here. Ngavabudise tione zvehumbo hwacho, vayevenure mwoyo yedu, tanzwa nekumirira. Ndozoiva panhau ya George Charamba uyo. George Charamba uyo matauriro ake mwacho haaiti bawo. Haanawo dzimwe nyaya here kodzi kuvaka dzisiri dzekungotsvaga kuvhundusirana nekuda kuuraya vanhu? Zvakadhakwa zvaanotaura. Ndatenda hangu mutisvitsirawo mashoko awo kuvakuru vetriposi kuti maapapiko tanzwa nekumirira maCitizen. Ndini Jori ndiri paSouth Africa po.
Studio 7 awa ndirokatya madzwa nemunhu ari vazima Simba Mavaza. Teereri weri, anotiita anhu mapenzi ngendaa iyi. Uyu Chris Mutsvangwa akanyatsoti zvoni, hatikupei nyika, tsvakaiwo nyika yenyu, chikomo chenyu mutange hondo kuti muture nyika. Iye Mavaza anogara kunze kwenyika kuBritain, isi togara muno zvokuzona zvirire toziva zvokuitika, iyewo titikunyepa. Saka maitiro acho aya ndizvo here izvozvizvi kuti unobva watora intelligence dzamwe kuita faneke? Hatisi kuziva zvatirikuita izvo. Vamavhaza musatidaro, tinyareiwo, nokuti maitiro amuri kuita mutozvizema here kuchina ana kuti umaeri kuchina? Tiri kuzoona zvokuitika. Imimi manje makungotisika-sika kuti ita izvizvi tine dzisina kukwana. Mavhaza uya ndinetsa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzengochani muNigeria vanoshora kusungwa kwevanhu makumi evanhu vakanga vakaungana pamuchato wengochani mudunhu reDelta State muNigeria. Mapurisa anoti akasunga vanhu makumi matanhatu nevanomwe vakange vachipemberera pamuchato wevarume vaviri vakange vachichata. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reTCCC rinoti sarudzo dzinofanira kudzokororwa masangano eSADC neAfrican Union achikokera. VaDouglas Monzora vanoti bato reMDC rakatadziswa kukwikwidza nekuti rakabudisa pachokwadi pamusoro pemanyepo ekuganhurwa kwematunhu akashandiswa musarudzo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.